ichokwadi kuti nemusi wemugovera tinenge tiri kwamutare tinenge tichisangana na10 mangwanani pahotel inonzi ithink golden seacock one of the hotels yekwamutare ikoko tichange tichida kunzwa kubva kune chero vanhu vari pamutare ko kumanikaren vari pa vanokwanisa kuuya takati commission itange kufambira nzvimbo dziri kunze kweHarare kuti pamwe paine vanhu vanoziva zvakaitika musi wa1 kuHarare kana kutiwo panokwanisa kunge paine vanhu vane chekutaura chakawanda nematerms of reference yede zvinoitika violence inoitika munyika basa remapurisa basa remasoja zvakadaro tinenge da kuti taurane nenyaya idzodzi saka tinenge tichisangana ikoko na10 tinenge tichikumbira kuti vanhu vauye vane zvekutaura zvinoenderana necommission ngatibva na10 kusvikawo panenge pangopera mbowo unenge uchibva kune vanhu
takaonawo kuti commission yakanga iri kuulawayo zvakaita kuti kunge kuchizoita kabowabowa vamwe vachiti commission yakanga isingafaniri kunge iri kuulawayo nokuti hakusiko kwakaitika tsaona vamwe vakapedzisira vakutaura zvegukura hundi vamwe vachiti hazvifanira kunge zvichitaurwa pakomishen iyi izvi zvamungatarisira kubva kuvanhu vekumanikare ndichiona kuti vane zvinyunyutowo nenyaya dzekwachiyadzwa
isusu tinongoti munhu wese anouya kukomisheni ngaangouya achitaura zvaanofunga kuti zvinofanira kutaurwa hatizoti chautauri chinotaura hachifanira kuziva kuti komishen iyi iri kutarisa nyaya dzemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 iri kutarisazve kuti zvinhu zvakadai zvisazozoitika futi chii chatingaita senyika saka nenyaya iyoyo mafungiro evanhu anosiyana kana munhu achifunga kuti zvekwachiyadzwa zvine chekuita neizvozvo anouya achingotaura tongozobvunzisanai kuti nekuti tinenge ichibvunzwa vanhu ava mibvunzo tinoti azotsanangura zvaanofunga izvozvo saka munhu asaregedza kuuya nekuti anenge achifunga kuti zvinhu zvandida kutaura hazvidiwe munhu achashandisa pfungwa dzake kuti ataure kuti izvi zvingataurwa here kana hazvisi
takaonawo vamwewo vakataura kana vakapa uchapupu kuulawayo vachipedzisira vachinge vaakusungwa nemapurisa hamutarisiri here kuti zvinhu zvakadai mune ramangwana zvinoita kuti vamwe vatye kubuda vachipa humbo
hatitarisiri kuti munhu anotaura kukomishen asvimbe iyo nyaya iyi iri kutariswa kuchii chakaitika kuti pazova nekuti pangava nevanhu vakataura kukomishen vachizosungwa tinenge tichizotarisa zvekuti zvinhu izvi vari kuvapomera mhosva vari kunyatsotaura zvaitaurwa mukomishen so izvozvo zviri kuongororwa necommission patinozosvika zvekwamutare kuti tinenge taanyatsobuda pachena kune vanoona nezvekugadzikana kwakanaka kwevanhu kuti vateedze mutemo wenyika vasafunga vanhu vanenge vachitaura kukomishen asi tinenge chitiwo kune vanhu veruzhinji vauye vachingoziva kuti vasapara mhosva dzimwe mhosva dzinoparwa dzikanyaparwa pari pakomishen ava vanoona nezvekuti mhosva dzisaparwa vanenge vachingoti vanoenda nemberi nemutemo saka hatifaniri kuuya tichitukana hatifaniri kuuya tichirovana pamusangano wekomishen nekuti ndo dzimwe mhosva dzisati pamwe munhu even ataura ozobatirwa nyaya yekuti aiwa but wakazorova nhingi so iye kuti munhu asungwe nezvaataura kwete izvozvo hazvifaniri kutomboitika
ndekupi kumwe kwamunotarisirwa kuenda komishina madhuku mabva kwamutare
tabva kwamutare tichingodzoka muHarare hatichina kumwe kwatiri kuenda kubuda mukati meHarare tingaenda kune dzimwe nzvimbo kana kuine vamwe vangada kukumbira kuti komishen iye ikoko saka patakasangana takangowirirana kuti ngatizoenda kubulawayo gweru nekwamutare taiteedza nzvimbo dzinonziwo munyika munomu panoitwa anonzi macircuits ekumacourt inonzi majudicial districts or provinces ndo zvatakateedza izvozvozvo saka takangotombopika nzvimbo idzo tingopa vanhu vari kunze kweHarare mukana wekuti vadi vataure asi pane nzvimbo yakafanana nori kumasvingo pamwe pangaita vanhu vanenge vachifunga kuti tingaenda kunzvimbo dzakadaro tinotozozwa nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti kune here vanofunga kuti vakaungana kwavari uye vakawanda zvokuti vane chekutaura chavangada tinotongozoenda kwakadaro.